Utano muZimbabwe inyaya yerufu iwarimo nekuti mumiri wazvakaita iko zvino ndekuti zvipatara zvedu zvinji hazvina zvekushandisa infrastructure yedu yasakara maworkers mashoma and ari underpaid saka tinotarisira kuti pamaelection akutevera veruzhinji vachatora mukana uyu kuti vasarudze vatungamiriri vanoprioritiza nyaya dzeutano munyika yedu yezimbabwe
zvirwere zvipi zvamukatini zviri kunetsa munyika pari zvino
semaonero tinoita makore apfuura takaita maoutbreak akati ezvirwere zvakaita sana typhoid nana cholera zvirwere zvatisingatarisiri kuti gore rino rana 2017-2018 tive tichaita vanhu vakufa nekuda kwemanyoka akukonzerwa nekushayiwa mvura yakachena then kwagara kune zvigwere zvagara zviriko vana HIV AIDS nema-non-communicable diseases zvakaita sana cancer nana diabetes
imini sesangano rinorwira kodzero dzevarwere munyika mungati zvii zvamungade kuona zvichisanduka muzimbabwe yemangwana panyaya iyoyi yezveutano
chekutanga chatoda ndechekuti funding kuhealth ive adequate pave nemutsauko kubva zvangasvitwa kubva maybe kunana 1980 pane inonzi Abuja agreement yakasainwa nehurumende yedu inoti iyo health funding inofanira kuve at least 15% yenational budget but every time lobbying inoitwa kuministry of finance kuministry of health but hazvisi kubuda zvakadaro saka ipapo pari very important kuti tiwane vatungamiriri vanoona value mukuinvesta mulocal health system yedu miro wazvakaita iko zvino ndekuti wese mashefu arwara anoenda kunorapiwa kunze kwenyika saka havaoni need yekuinvesta mune malocal health resources edu asi veruzhinji havakwanisi kuti vaidaro tatoona sekuti zviri important kuti manational leaders awanike achigadzirisa health system yezimbabwe kuitira kuti ivo nyange vachinge varwara vave comfortable enough kunorapirwa muchipatara imomo
dai maiwana mukana wekutaura neavo vachange vari kuvhoterwa kana kuti vari kuvhota maiti chii
vachange vari kuvhoterwa takatomboita madialogue navo ekuti vatiudzewo kuti kuhealth vachaita zvipi so tinovimba kuti mapromises avakaita vachaita live up to them then kune vanovhota tinoona trend yekuti vanhu vazhinji vanoona sekuti kuvhota kuwesa nguva tiri kukurudzira vese mahealth workers handidi vese mapatients vese ruzhinji rwezimbabwe kuti vabude vaende vanovhota nekuti mangwana kuti maleaders edu ave accountable iwe unofanira kuve waplaya wepati yako wavhota tinotisaka kuvhoterai kuti tikuise apa so this is what we expect ino kana usina kuvhota accountability yacho unoidimanda sei satiukurudzira veruzhinji vezimbabwe kuti vaende vanovhota vanoexpressa zvido zvavo mubaloti then zvinotevera touona
sangano renyu mungatitsanangurira kuti rinoshanda sei munyika
sangano redu rinoshanda kusimudzira marights eutano mahealth rights nemahuman rights everuzhinji muzimbabwe saka mune rimwe basa ratinoita tenge tichilobha government kuti igadzirise infrastructure igadzirise maworking conditions uye imeke sure kuti zvekushandisa zviri muzvipatara kuitira kuti vanhu vave neaccess to health besides my health rights tenge tichinoonawo nezvemahuman rights in general sezvo mahuman rights akaonekwa kuti violation yacho inoafektawo nyaya dzeutano.